Zimbabwe yakabuda mukomonwa. Mapopa taita ndakanyora tsamba yakaitika navamugadi kwamuri sevatatu venhau yakasainwa naprofesa Jonathan Moyo vanga vari minista panguva iyoyo. Ndadhiktetirwa navamugadi kuti taakubuda mukomonwa tisi takatora decision iyoyo. Ndochekutanga ende vazhinji vakanganwa nyaya iyoyo. Chechipiri ndechekuti panoita Second Republic maBritish ndo anova papiri otuma minista wavo voti zvazvakadii kuti tichitanga kutaurirana kuti mudi murege kuranga kwamakaita panguva yavamugabe kubuda mubva mabuda mucommonwealth kuitira kuti mudzokere mucommonwealth. Handiti nobva tazeya pfungwa iyoyo tikati kamuti tingofi nepolisi yedu yeengagement and reengagement maybe it's not a bad idea. Ndo patakanotanga kudondana mupfungwa nemabritish obva nyaya yechi yecommonwealth.
Ko vari kuti Zimbabwe inenge isati yanyatsozadzikisa zvinodiwa kuti inge iri nhengo yecommonwealth vachitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu zvesarudzo idzi nezvimwe.
Iyoyi vhiyu yekwatini vhiyu ine basa ndeyecommonwealth as an organization haingava yanangana because hatisi kuda kuita rejoin matora anangana tikuda kupinda mucommonwealth. So vanhu vane verdict inoino which matter to us mafact finding missions ecommonwealth nemamembers ecommonwealth zvana mutoriro havo vanotaura zvavanotaura ndezvavo izvi hazvingave zvinganyaya kuti neta because tinongovabvunza kuti munei nazvo pahuku yemwenyu